Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 29/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scala vaburitswa muusungwa.
Vasori nedzimwe hama vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa vamo Blessing Ali nezuro kumabvuku.
Kwanga tikukudzwa uku kuri kutiedza kuderedzwa kwavanga vaita masiki maviri apera, kusaiziva kuti chii changa chazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chazoitisa zvakare.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chopararira zvinotyisa kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa naure The News Hawks rinoti pane vanofungidzirwa kuti vasori vakaedza kuda kuviga mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali nezuro kumarinda ekumabvuku pasina kuwirirana nehama dzemufi. Muzvare Ali vaiva nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakapondwa muna chikumi navapayas jamba avakatenda kudare kuti ndo vakaita izvi. Asi zvinonzi kuvigwa uku kwakakundikana sezvo vanoshanda kumarinda aya vainzi vanoda chitupa chemufi icho chavakanga vasina. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scala vaburitswa muusungwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika. Vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo sezvo patavafonera vanga vachiti vakabatikana. Tatadzawo kubata mukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization vaIsaac Moyo. Asi vamwe vashandi vepachipatara chepari renyatwa vati havachaziva kuti mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali uripi pari zvino sezvo usina kudzoswa kumochari pawakatorwa nezuro. Zvichakadaro, dare ramajustice remuHarare nhasi ranzwa chikumbiro chavaSkala chekuti vatongo vachibva kumba zvitevera mutongo wedare wekuti kutongwa kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kumbomiswa. Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vange vasvitsa chikumbiro kudare chekuti kutongwa kwavaSkala kumbomiswa vachiti pane mapepa matsva avari kuda kupa vaSkala ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo matare kana kuti obstruction of justice. Vamanokore vati zvakakosha kuti vaSkala vapihwa mapepa aya kuti vagopindura nyaya vari kupomerwa iyi kamwe chete sezvo nyaya iyi yakanga yatotanga kutongwa vaSkala vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Gweta ravaSkala vaHarrison Nkomo vapikisa chikumbiro ichi vachiti hurumende yave kutsvaga uta nemugate asi mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vatambira chikumbiro chehurumende ichi vakati nyaya iyi godzoka kuda dare musiwandira 3 vankomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Vari kuti ivo havasati vava neumbo hwakakwana hwekuti vange vachimutonga, saka vanoda kuunganidza umbo hwavo vahuunganidza avo pa defense kureva magweta avaSkala naivo vaSkala vacho kuti vagadzirire nyaya yekutongwa kwavo. Isu tapikisana nazvo izvozvo tichidaiwa kwete hamuchatika nhandare bhora ratanga makuchiunza vamwe vatambi vanyuwani ivo bhora ranga ratotanga tatendera kuti vatambi vari kutamba nehava.
Mushure memutongo uyu, vankomo vabva vasvitsawo chikumbiro kudare, chekuti vasikala, avo vakasungwa musi wachikumi 14, vatongwe vachibva kumba kwavo, vachiti havangarambe vari muusungwa, iyo hurumende isina kugadzirira zvakakwana kuti vatongwe, asi vamanokore, vati vakagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nekutongwa, vachiti vanga vataunza vafakazi vatatu panyaya iyi nhasi, zvavati zvinoratidza kuti vakagadzirira kutongwa kwenyaya iyi. Vankomo vatenda kuti mutongi wedare achatura mutongo pachikumbiro chavo mangwana.
Nhasi tapinda takuti ngatichitamba nyaya yacho tichimuchitwisa pamberi pedare. Umbo hwamoti hune udzamu hwekutongwa kwavasikana. Nhasi maakuti aiwa taakukumbira imwe nguva. Naizvozvo tabva tati aiwa tokumbira vakuru kwevatongo vachibva kumba. Dare rabva rati aiwa kweteshe nyaya iyi tichazomboiseya nhasi mangwana na quarter past 11 vobva vazotipa mutongo wavo.
Chikumbiro ichi ndeche chigumi nechipiri uye pose pavakakumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vasikala vainyimwa mukana uyu nematare. Vasikala vanonzi vakapara mhosva iyi zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo Resitizens Coalition for Change kunyatsime muzvare mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakabvuma mhosva iyi pamberi pedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edizeri nepeturu kutanga nhasi, peturu ichikwira nemasendi maviri ekuAmerica uko dizeri richikwira nemasendi matatu. Mutengo mutsva wepeturu wave dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu kana kuti $1.50 parita kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi mana nemasere kana kuti $1.48 parita. Mumadhora emunyika peturu yakwidzwa kubva pa$1,007.45 kuenda pa$1,016.49 parita. Diesel rinonzi rave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi matanhatu nemashanu kana kuti $1.65 parita kubva padhora nemasendi makumi matanhatu nemaviri kana kuti $1.62 parita. Svondo rapera, ZERA yakadzikisa mutengo wepeturu nemasendi maviri anova yadzosera zvakare nhasi. Mitengo yemafuta pasi rose inonzi iri kuratidza kukwira kubva mazuva achangopera aya. Vanoongorora zvehupfumi vamasimba kuchera vanoti muZimbabwe mitengo yemafuta inonyanya kukwira nekuda kwemitero yakawandisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinongo tikukudzwa uku kuri kutedza kuderedzwa kwavanga vaita mavhiki maviri apera. Kusaiziva kuti chii changa chazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chaakuzoikwidzisa zvakare vanhu vachiri muzororo kudai.
Zvinobata zvakadii vanhu tichiona kuti zvaauya munguva ino yezororo?
Ndinango vanhu vakawanda vakafamba vanenge vaakuzodhurirwa nekudzoka kwavanoshandira. Vangava vanoshandisa mabhazi edu yatingati public transport kana kuti ivo vanoshandisawo mota dzavo. Zvoreva kuti vaakuzodhurirwa nekudzoka. Saka kana wanga wakaisa kamari padii kekuti uchaenda kuzororo wodzoka, zvoreva kuti taakufanira kuti wedzerei. Isu tinonyanya kuzviona zvikuru sei kune vanoshandisa public transport kuti mabhazi anobva adairirawo nekwidza mutengo. Saka kana wanga wakafamba nemari yakakwanirana pataita dambudziko ipapo.
Tinoona kuti peturu yakwidzwa nemasendi maviri kana tichitarisa mumari yekuAmerica, kuchitiwo dhiziri richikwidzwa nemasendi matatu parita. Ingava mari inganzi yakawanda here iyi vakuchera ingaitawo kuti vemabhazi vakwidze mutengo kana mari dzekuripira mabhazi zvakanyanya?
Chatakaona ndechekuti panokwira mutengo wepeturu chero nemasendi maviri kana mashanu, vemabhazi nevanogadzira zvinhu vanowanza kutumira mutengo iyoyo kuvatengi, inanza wedzirei pasi cost to the consumer. Saka mari inoita seisina kuwanda, asi netsika iye yatinoziva yevanhu vemuno yekukwidza mutengo tinotarisira kuti vachaa vakwidza mutengo. Chinotinoita ndechekuti mutengo iyoyo painozodzikiswawo yepeturu havazomhanyiririwo kudzikisa mutengo sekudzikiswawo kwainenge yaitwa.
Tinoona kuti peturu yava kuita $50 per liter, diesel richitawo $65 per liter. Tichitarisawo kana kuenzanisa mutengo uyu nedzimwe nyika muSADC, munoona Zimbabwe ine mutengo wakadi?
Zimbabwe ine mutengo yakatikwirirei kubudikidza nemitero yakambodzidiswa hayo, asi kubudikidza nemitero inochadzwa atingati mataxis. Mukatarisa average yepeturu $1.38 per liter, $1.42 average diesel.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyika dzinoti dzave kuda kuisa zvirongwa zvekuti vanhu vanenge vachibva kuChina vatange vavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kudzishanyira. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muChina mushure mekunge yarerutsa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichitevera kuratidzira kwainge kwoita vanhu. Nyika dzinoti America, Japan, India, South Korea, Taiwan neItaly dzatotora danho rekuti vose vari kubva kuChina vavhenekwe chirwere cheCOVID-19. China iri kupomerwa mhosva yekuvanza huwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi. Nyika idzi dzinoti China haisi kuudzawo dzimwe nyika kuti kune mhando itsva yeCOVID-19 here, zvinoita kuti zvinetse kugadzirira kurwisana nechirwere ichi. World Health Organization inoti iri kudawo kuziva kuti chirwere ichi chiri kupararira zvakadii muChina. Asi China inoti hapana chairi kuvanza, ichiti zvizvarwa zvayo hazvifanirwe kunge zvichisarurwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kutyira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa muChina muna 2023. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Mari yebhajeti iyo yakapiwa kubazi rezveutano takatarisa mugore ra2023, tinoona kuti mari iyoyo haisi kutozombokwana sezvo mari yedu yebhajeti yakaiswa iri mumaRTGS, apo tine hondo yatiri kutarisana nayo yeexchange rate neinflation. Mari iyoyo haikwanise kuti inge ichirwisana nematambudziko atagara tichisangana nawo.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Matambudziko ekugadzirisa mari dzinohorwa nevashandi vezveutano, matambudziko ekugadzirisa nhau dzemishonga nemichina. Saka dambudziko ratasangana naro zvekare rekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19, kunyanyanyanya takatarisana nezviri kuitika kuChina, zvinoita kuti tinzwe kutya kuti dambudziko iri rikazokwira muno munyika revanhu vanenge vachibatwa neCOVID-19 kana kuti vanezenge vaakurwara. Mari iyoyo yebhajeti ya2023 inozoitiitira shoma nani zvakanyanyisa.
Pangagadziriswa sei ipapo pekuti mari yebhajeti inenge isiri kukwana?
Tinezenge tichitotarisa kuti mamwe madevelopment partners vange vachiuyawo vachiedza kubatsira, ndokunge makeses edu anyanyisa kukwira. Tiri kuzviziva kuti pari zvino izvi tiri kutoona kuti uwandu hwevanhu vava kubatwa COVID-19 hwatotanga kukwira. Saka zviri kuitika kuChina zvinoita kuti tinzwe kutya kuti makeses iwawo akazouya neuwandu hwavo kuno kuZimbabwe, mari yedu yebhajeti inozokwana here. Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti pamari iyoyo inenge yakapiwa kubazi rezveutano, mari iyoyo inofanira kunge ichidisbeswa paine nguva, uye ichidisbeswa sekupiwa kwainenge yakaitwa kubazi rezveutano.
Gore rino mari yakaiswa mubhajeti kubazi rezveutano varusike inenge yakanzi wedzerweika namzvinafundo Ncube?
Gongu gore rino iri pakava nekuwedzerwa kwemapesendeji kubva mu10.2% yakapiwa 2022 kubazi rezveutano kusvika ku11.2% yakapiwa mugore ra2023. Asi hondo yedu huru yatinayo senyika ndiyoyo nhau yeexchange rate nenhau yeinflation, sezvo mari yedu iri mumaRTGS. Saka tinenge tichivimbawo zvekare kuti ivo Minister of Finance tiri kunzwa kuti vane committee yavari kuda kuedza kuumba, iyo ichazenge ichisanganisa vanhu vekuMinistry of Finance nekuMinistry of Health mari ingene kuona kuti mari inenge yapiwa bazi rezveutano mari iyoyo inge ichidisbeswa paine nguva. Saka isusu tinenge tichiti komiti iyoyo ngairege kungova komiti inenge ine Ministry of Health neMinistry of Finance chete. Kana zvichibvira ngaive komiti inosanganisirawo mamwe mapazi akaita seParliament nemacivil society vange vachipindawo mukomiti iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekuti ichatorawo matanho api kudzivirira kupararira kwechirwere kubva kuChina. Asi vaMujiri vakambokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanyora tsamba kuburikidza nemagweta avo ekajokoto and company kukambani yeZimbabwe Newspapers Limited inodhinda bepanhaure Herald vachida kuti rikumbire nekukurumidza ruregerero kwavari panyaya rakanyora musi wa24 zviita. Bepanhauiri rakati vaNgadziore vakasungwa mushure mekuita zveuori pakutenga nzvimbo dzekuvakira muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata vatauriri veZimpapers, asi vaNgadziore vapa Herald mazuva maviri kuti ikumbire ruregerero kusadaro votora matano. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNgadziore.
Malawyers panyorera kuHerald vari kuti izvo pandakasungwa ndakambosungwa about 2 weeks ago ndapiwa mhosva yekunzi izvo ndakabata mazamu umwe muland baron ndikarowa umwe muland baron ndiyo mhosva yandakapiwa. Ndakapiwa too much charge ndikazopiwa free bail. Ungwana panopiwa free bail necourt dinoreva kuti izvo hapana mhosva, hapana humboo, hapana kana witness venyaya iyoyo. Angari mafabrication because ndakarwisa maland barons vaitengesa land muMeborain. Ndakarwisa maland baron angari politically connected nenyaya dzavo dzavanga vachiita muMeborain dzandakamisa because isusu tiri kuti izvo hakuna land invasion inoitwa. Even kana land iri private or iri estate kanzo ndiyo inoplana, ndiyo inoita zvose nenumbering. So izvozvo vanga vasingazvidi izvozvo ndobva vandosungisa.
Sei musiri kufara nezvakanyorwa nebepanhaure Herald panyaya yekusungwa kwenyu?
Herald rakaenda go further richiti izvo pandakasungwa 2 weeks ago ndakapiwa mhosva yokutengesa mastand inonzi land scan dzinova nhema because zviri mumadetails. Ndakapiwa free bill pamusoro pamberi pemutongi wecourt achiti izvo nyaya iyi inyaya isina musoro inokodzera kupiwa free bill but because vanoziva kuti izvo kwatava kunanga tava kumasarudzo vandounyora nhema vachiti ndakasungwa iri nyaya dzemastenzi nokutengesa mastenzi emuMeborain dzinova nhema. Zvechipiri zvakare vakanyora zvakare vachiti inini sakanzera Ngadziore ndanga ndiri pati yevanhu ndiniki mangwana akanyora achiti ndanga ndiri pati yevanhu avo vakachaya meeting finance committee yakazvipa masitens.
Imi manga musiri musangano here vaNgadziore?
Handisi member of finance committee, handisiti imomo zvakare handira kuzvipa stand. Committee of finance inochewana vangwana vanenge varimo but any beneficiary anenge apinda mumeeting yari beneficiary mutemo unoti iyo munhu iye anoita recuse himself or herself. Zvakare vakaenda mberi vachiti izvo ndakatenga stand ne 1000 USD iri about 6000 plus square meter ndikatenga futi stand ne 6 USD zvakatenderera muvanhu vachikatsamadza kuti kanzera angatenga stand nemari yakadaro iri muZimbabwe muHarare munzvimbo yakafana nemasadza anova manyepo again.
Asi kase makanzura vaNgadziore muri kunzi muri kuita uori unotyisa mukanzuro.
Atisipa pakuti tipote corruption. Corruption totoiramba and vaenda corruption to always say kuti izvo zvinhu zvese ngaisa pamutemo pajekerere. Why some of us takaisa mazita edu inyaya yekuti izvo we have nothing to hide because zvinhu zviri proper zvakaapplywa and process iyoyo yaisati yapera ichitori pakati.
Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vanova nhengo yeCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muSouth Africa vanoti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekuputika kwerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari musi wa24 zvita wasvika pamakumi maviri nevanomwe. Hurumende yakatanga kuzivisa kuti vanhu gumi nevasere vainge vafa, asi uwandu uhwu huchitarisirwa kukwira sezvo paine vamwe vakatsva zvakanyanya vari muzvipatara. Russia inonzi nhasi yarwisa Ukraine ikakanda zvombo muguta guru renyika iyi reKiev uye reKharkiv. Mauto emuUkraine anoti adonedza zvombo zvemuchadenga makumi mashanu nezvina pamakumi matanhatu nepfumbamwe zvakandwa neRussia nhasi. Hurumende yeUkraine yashora zvikuru Russia ichiti iri kubhomba nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo apo vakawanda votarisira kupemberera goredzva. Mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vari kuti chibvumirano cherunyararo chinonyoreranwa chete kana Russia yabvisa mauto ayo munzvimbo dzose dzayakapamba. Asi Russia inoti Ukraine inofanira kubvuma kuti itore matunhu ayakapamba muna Gunyana, anoti Luhansk, Donetsk, Kherson neZaporozhye. Vamwe vezvematongerwo enyika, vashandi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti gore ra2022 iro riri kupetwa nemugovera uno ranga riri gore rakashatisisa zvikuru munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZANU-PF vachiti pakave nekukwira kweuwandu hwevanhu vakashungurudzwa kana kusungwa vaionekwa sevaipikisa hurumende. Vanopa muenzaniso wekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala pamwe nenhengo dzebato reZimbabwe Transparency Party idzo dzakagara mutirongo kwenguva yakareba. VaScala nanhasi vachiri mujeri sezvo vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonziwo yakashandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kunyaradza vanoipikisa ava pamwe nekurambidza misangano yevanopikisa. Vemasangano akazvimirira vanoti vakawedzerawo kutya kwavo mushure mekunge dare reparamende rapasisa bhiri rinonzi rinosunga mashandiro avo rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill iro ramirira kuzeyiwa mudare reSenate. Asi vamwe vanoti hurumende haina kodzero dzevanhu dzayakatyora sezvo zvese zvayakaita mugore rino zviri mubumbiro remitemo yenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki vebato reZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje pamwe nemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Tatanga nekubvunza vaMutasa kuti vanoti kudii negore rave kupera iri.
Gore ra2022 ranga rakaipa zvakanyanya kuruzhi rweZimbabwe. Takaona kubudikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe kuchiona mitemo yakaipindidzirwa kuti yakasara kurodhiza yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana, veopozishen havasi kutenderwa kuungana. Savakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwetwa vachiurawa pamarani. Takaonazve chinotyisa chishamiso chetakambonzwisisa kuti chikufamba sei sehanzvadzi yedu Moblessing Ali akatemwa temwa. Political violence yakakura zvakanyanya kwati vanhu vairohwa, vanhu veTriple C. Isuwo vemacivil society takavharirwa mukana wese wezvamatrade unions, mastudents movement, machurch. Hakuna aitenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvotakaona kunyange nevafundisi vachivharirwa. Saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kufira kuti dai zvese zvasara mugore rino.
VaGakanje, manzwa zvataurwa navaMutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022.
Ndipinda mukoma, 2022 rakave gore rakasimudzirwa kodzero dzevana veZimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yeZimbabwe. Gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana veZimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza. Hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vaone mvura ite human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu. Vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa ite basic human rights. Ndosaka makaonawo munangagwa purezidendi wedu achigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru. Panguva mitete iyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida zvakaita kuti mushangano wezvano PS utore nzvimbo mbiri dzadziri maoko eopposition zvinoti ekuro tinemutasa south kana pakatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vatanga vachikonzeresa mirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekumbiro remutemo saka ndirikuenda zvikuru gore ra2022 rakanga rakatinakira
vamutasa manzwa mhinduro iyo pindai tinzwe
hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi ngatitaurei chokwadi zvinhu zvinoda kugadziswa zvigadziriswe migwagwa yakaparara yese vanhu vari kutambudzika munyika ino kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa zvotivatidza kuti kunyange nasmith vakagara vana mugabe vana ngomo vanaani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo kana kuapartheid south africa mandela akagara mujeri atongwa asi kuno tasangirwa chinhu chatisatamboona pakudzvanyirwa kwavanhu vese pasisano zvekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa zvadzokwa zvatakaona kuna naadhadengwa zvatakaona kuna nalookout masuku
vagakanje tiri kuona mitemo yakaita seprivate voluntary organization pvo bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti
pvo bill yamataura iyi inyaya iri kuchemedza makuruku akaita sana mutasa ipapo ndaandakanga maimwe nyaya makorokoto vamutasa ndiregore ravakadyiwa kuzepctu vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yedu inokoshesa kodzero dzevanhu kuti tavazonoperera kukaisi coalition muzimbabwe saka mabandiko ese macivic society akazvimiririra anoziva zvinangwa zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mutemo hapana kana nerimwe chete riri kuchema vari kungochema ndivaya matsotsi panyaya yavasikala aiwa vasikala vakanga vapiwa bheiu vakatiwa mabheu akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro ndiye umwe wevamwe vakarongwa nechekuchera
vamutasa hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro adyo jina pakutyora mutemo zvaita kuti paziviswawo mitemo inoreguleta mashandiro enyu taurai tinzwa
hakuna zvakadaro pasi rose tiri kuzikanwa nenyaya yecorruption ndosaka mechiona pese kwaitwa kana mawadzi vanhu vanorwisa corruption muno ndo vari kuita mukurumbira pasi rose ana hope wechimwoni nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti hupfumi hurimo munyika munomu asi zvese zvazvakuwaka hupfumi hwenyika huri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana ivana gakanje vachipuwawo mafufu
maita vamutasa vagakanje dimurai tidaro
maamuchizizera kuti vamutasa ndiye umwe wevamwe vanochera lithiamu zviri kunzeke mutemo muno muzimbabwe vachitotengesa kunze kwenyika kana vachiramba vamutasa ndine hombo hwacho ndangoti tipfuure nepo vachazopomere kuti hurumende sati vamutasa imini munoita basa rekuchera lithiamu muchitengesa zviri kunzeke mutemo kana muchiramba humbowo ndinawo
vaakurwara hama yangu dakanji
vamutasa pindurai zvipomerwa izvo
hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa handina chinhu kana chimwe chete chandivaka tingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhomba wembambaira wandatingachera
saka ndounza umbowo here ndounza umbowo here hwokuti iwewo unochera
avanga vari munhengo yevechidiki yebato rezano pf muHarare district vaalex gakanje manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vapeter mutasa vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk chewomen's forum na8pm nhasi tiri kutarisa mamiriro anga akaita zvinhu kumadzimai tichitarisa kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi vasori vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yecitizens coalition for change yakapondwa muzvare mo blessing alley vaine dzimwe hama dzemufi nezuro kumabvuku zimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera yozivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere checovid-19 chopararira zvinotyisa kuchina tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gino Gumede Saidi.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha kulilela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakade sibe kweza. Ngisele ukuthi kulo mcimbi ukuthi uthi liyayesisa into yolithi iChristmas ingakaqali sibe kweza. Kwakuvele isale lekhwene ngami. Ngihlale intandazi yami bahlale bayikweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephethulo asezabiza idola leMelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola leMelika lamasenti angamachumi ayisithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Istudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, ukucubungula lolu daba.
Kwezomthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha. Kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Vele asezokunandelela nxa uvele ujali ukuthenga ngoba ama-petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusezuke kwayo. Njalo okwakathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kulo mcimbi othize uthi liyayehlisa intengo yolithi iChristmas ingakaqali sibe kweza. Kwakuvele isale lekhwene ngami. Ngihlale intandazi yami bahlale bayikhweza intengo yakhona. Kutho ukuthi hayi lapha ngamanjani amaceli lapha kwebhasi.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehliswe intengo kuliviki ephelileyo ngamasenti amabili. Kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili ukuthi bebevele bekwenzelani.
Bona phela ngisho babe futhi bona yehlise intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabasetshenziswa ngabantu. Izulu isebenzisa amabhasi lezimoto ezincane kodwa ithwala izimpahla idizeli vele yayingihlanga. Nxa bebabe zama ukuvala amehlo abantu yini singazi kodwa nje njengoba ngithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki epheliweyo ikhwezi khathesi kutho ukuthi vele ngxenye ilicili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende welo uthatha njengabantu abancane ngoba majlang kwenye hati nina nikutelela nisho kwa
manje tintengo ya mafuta ezimoda emhlabe nionge chigelele uminja nika kulunga skangela impile pagatwe le Russia lele Ukraine
yoga kama ya mazutate ya havi watu kwa nabaya kweza intengo ya mafuta mba ule mpi Ukraine kwa iso Ukraine ufiza lapa kwa nabate Zimbabwe mwatea zute Zambia intengo ya mafuta ipanti mle ye tukota wana mafuta abu batuala msefile Zimbabwe intengo ya mafuta ya South Africa ipanti ye potona ye panti china iti utela sile kulu mende ove lena vishinda kwa initele ya kwa na mimeni sawa intengo ya mafuta agugu awucho lito uti FCC wa mayamaji kwa nabaya kweza nje mwa ukulu mende wetu ya reziza imale imeni mafuta
ugu kwezwa kwe intengo njalo kwa mafuta konoku ubona loku kwezwa kuza kweza yini intengo zempahla yelizwe
ile kumiso ngoba ala oso pijis nasela mikulina besileti wena na ukulu mende anaza kweze intengo ya mafuta na kwa kweza intengo yezi mpasa yezija ezitolo kweza wana la kweza ukezi uwezula awasozu nge mezi gili mezi bago uisijeli uti intengo yogu ya ikwele ni 2 cent ya likila ngama 20 ngama 30 ngama 50 cent waza kata njituwa leza basi batuwa na hachi kwezi kweza na kwezi nasi kangila nene mezi kweze mkulia kwa ambisuguti izi kezo kambilana le skolo ama grocery ama uniform konke vya kwela kwezi singe 20 nye naba hele siya utekala nje January kwezi chakeji
kubona intengo ingesha ine skatine sizayo nga kuyikubana impile eRussia leUkraine ingaphela
angiboni kuzakuba le nomehluko ngoba phela vele sinamaflag siwathatha kumiddle east ku-Iran naku-Iraq imikhumbi yakhona vele yayifikile emeterinyeni angiboni kuza ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethu yayingihle
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezomnotho exoxa le Studio 7 ngocingo eseHarare. Iningi labe Zimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota ole voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka ukhetho lomnyaka ozayo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu leKhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona uMnumzana Thapela Madziyanike othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Lo mlandu wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
UNkosazana Patience Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uncoba inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanye amazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabivezela kwamanye amazwe behambe ukuyaregister ukuyavota ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe futhi labo bekhuthazeke ukuthi beyevota.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe.
So okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazise ukuthi abantu laba abayozorejista ngabantu abalethwa ngumhlangano besuka emapulazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka ediaspora.
Lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimota ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho.
Ngepolitiki yeZimbabwe makwe ukuthi siyachotheza kumbeni siyananzelela dabe sikhangele ubuchopho bezana okwakuqala. Okwesibili, akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota wavotela ngapi.
Esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West uMnumzana Austin Ndlovu uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. Lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulaka lwaloso lunganeno, baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela okwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eThangwa lapho izakhamizi buye ngobuningi zizothazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe nguhlanzi zizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kule COVID laphana esikhathini high school. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama-PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orade. So wakanti sekulaba yimpumelo kakhulu, sahamba sithethi uma sesiqedile amadoda ngoba axoxa vele ingqoqo kayiphele wasebenzi right ngoba amadoda asisebenze kahle kanje sabambana plan bani esingayenza after that uzesiqhubekisele phambili isibhodi sakithi ngoba siye siqaphele kwinsikhathi amadamu amaninginingi uhulumende ucine ngena sibona abantu sebethi ye uhulumende lapho sesenzile wasithathela bathi hhayi ngeke kwenzeke lokho idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga ongomunye ukhokhele ekubuthaseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana amakhasi ozilibaza awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibaza nabasebulenjini emoyeni sazozihlangana edamu lapha saba lo msebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo. Kuthe kuthatha nje inyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe silinathi ngoma. Sahlanganisa izimali singabantwana bakulesi sigaba abasemazweni agoqela eButswana, eSouth Africa nakhona apha eZimbabwe kanye labasemazweni ngaphetheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu lelo. Yalalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engange-275,000 rands sadinga ucontractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhele leli damu. Yena ubonga ngokubambana kwabantu beseChangwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that. Well done.
Ukhoko wamamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uThabe uManzi.
Ngiyajabula, singiyajabula sikakhulu kakhulu ngoba sesiyathi inhlanzi intombo sezilethe kwalapha kube kuhle kakhulu. Nahlele emadlawuni ngathi ngicathi sezokaikolo laba buhlungu kabuya ngathi o sokuzapheka kodwa kapha ngaphaka amatshe bana zakuqeda leqeda uzakuqeda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthazayo kulezomdaba ukuthi kufanele sibambane, kubambane umama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ukukhokhela inqabu ubambene kubeza labantwana bebelula ngoba gcina esikhathini esiningi sikukhokhele bomdabu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ngwe-political party kumbe ngwekholo oluthile. Into esiyigqugquzelayo ukuthi uthande malungose phakathi kwabantu.
Enye inkokheli yezombusazo yokubandla le-TBC unkosikazi Bekezela Maplanka udabuka esigabeni esiqelelezane leChangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokuswela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugebha idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelapho ekhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeChangwa ehlala eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nangikusebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eChangwa eBulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Jesus Banda.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla ukungena kulomsebenzi. Abanye babo bengelamvumo, lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ube nzima kakhulu kithi thina informal sector sikhangela ezigabeni ezichiyeneyo, sikhanyela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle, sese sikhanyela khona ekuthengiseni, ubesile competition enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku-informal sector. Ufind ukuthi even laba ku-formal abaqhathiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beke-informal ukuze bethole izimali ezichiyeneyo, bethole ukuphila. Ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini ezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Yesenzisa isibili sayehluleka ukuthi sireche ama-targets ethu ade sakhangelele kulazi lakhona. Lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19 ama-restriction lawa. So abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuwodeka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibeze sikhangela futhi ukuthi sibe sile-challenge kwi-informal sector. AmaChina asegcwele kakhulu emashopu lapha, achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa kuzechiphisa even nama-vegetable. Kugcina lathi i-competition yethu siphansi, thina sebe siwodile si-genuine, kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe ziwodiselwa thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Sibeze sikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe city law council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo kusithi council. Esithi sinama-license, esilezi ndawo ezibhadalwa ngama-license every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo ku-5th Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abeyazohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kwele-China zingakangeni elizweni, kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kwele-China, kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana laleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, umnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu, esithi baphanjaniswe ngumumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, umnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lo mumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo aweMthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki, ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala kungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona okufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayevota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuzarigwa asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyukuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Yes, sizwe baba Samaita ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngiyibingelele ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitho ukuthi amabandla aphikisayo ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregister bayevota. Kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze itshontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inhlangano kuzaba lokhetho ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama centers lapho kuvotelwa khona. I-ZANU PF iyayithatha izeki ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla le-ZANU PF lingani lapha nalapha ngani liyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayikhethweni kambe abachayi lokho kuthiwa yi-on goal esilungu.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inamba lakathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje lawo diwe khona khona thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube namagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwo abenza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavoteli abazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kule lisegcekeni ukuthi akula nto enjalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona uchaye lapho wenwaye lapho uluma khona ungabonga uhahaza nje ukukhuluma izinto eziningi ezingaphathelana nalalo okufuna ukuthi ukuwina ziningi izinto ezingakhulunywa yi-opposition laphana ezingalandelwa eziqumbaqumba abantu balandele baye kwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khonapha kumafitshanjwa.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelana.
Njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna ama-results.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana kudzayi Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetinengi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi usizi ukwesaba lokulahlekela lithemba. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezimi imbokodo unkosazana Beatrice Mathuthu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube yisikhathi esinzima kakhulu. Singakhumbula futhi u-2022 singene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ukucinywa kagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungela gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi ukukhahlameza abantu, indaba yemisebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo, lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela, kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolulodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela ze-South Africa, ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu we-South Africa, ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza, izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendaba yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye, ubugebengu obuningi obuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emapoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe behlaselwa ngayo izinophobia bebuhlungu kakhulu, ngoba sizothi silukunyezwe ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi. Le misebenzi sokuthanda ukuba nzima, ngoba manje namaphemithi lawana bawakhanselile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwa seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu, ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona asephela, amapermit akade besinike wona njengoba bethi abasawa-extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyele emuva noma siyaphambili, asizazi nje singo-Norway sila.
Iningi lithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, uThuso Khumalo.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihlizeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. singeke hlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa kwemsebenzi wamafutha ezimota ezera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethule ledizili. Sesiligqiba-ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngumagumede ugaino saidi sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.